Mumwe mubereki ane madzimai gumi nemumwe chete nevari anosvika makumi matanhatu vari kuenda kuchikoro mudunhu iri vaMeshack Nyandoro vanoti zvikoro zvemunzvimbo yavo zviri kure nakure zvakanyanya izvo zvinomanikidza vana vavo kufamba mitinho yakareba.
Ma8 munomo takatara mukana pakugara dai vaikwanisa kupaitu kana kuti 5 kilometers zvingave nani, but manje matakatara muka zvokuti mukaona kune nzvimbo nechikoro chegavhumendi kutengenenge uku ndiko kuna komayo ichochi chiri panapa vachati kutaura nezvacho ichichi kwachimbumi chikubva panapa panangwe dziri kuma 9 or 8 kilometers. Tinovadika kuti vaende kuECD manje hatine dambudziko.
Vanyandoro vanoti vana vavo vanotanga chikoro vakura sezvo vasingakwanisi kutanga nevamwe pazera rinokurudzirwa nekuda kwedambudziko rekufamba mitinho yakareba kuenda kuzvikoro zviri kure. Vanyandoro vanoti hurumende inofanirwa kuisa chikoro chimwe chete chevana vasati vatanga gwaro rekutanga cheearly child development kana kuti ECD pamapurazi maviri ari munharaunda mavo senzira yekubatsira vana.
Saka dai hurumende yaitadza kuti ma8 ngamuisiwo zvikoro zvemaECD padhuze sekondari wo neprimary vachiona kuti apa pakadii munhu haangafambe 20-15 kilometers 7 kilometers kubva panapa kuenda kunosvika uko mwana cho anenge anidzidza here kana anenge aneta kusinosvika kuyo nokudzoka.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wepapurazi remuzhanje amai Rutendo Kanyurira.
Nenyaya yezvikoro isusu tanga tichishuwira kuti dai vanga vatiitirawo chikoro padhuze nekuti tine dambudziko pavana we0 grade kusvika kwacho kuti vana vasvike grade 7 kwavari kuenda kwacho kamwana anosvika aneta dzidzo inoita shoma.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakafira zvou vanobvuma kuti vamwe vana vanodzidza munzvimbo dzaive mapurazi havasi kubudirira zvakanaka mubvunzo zvichienzaniswa nevamwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kufamba mitinho yakareba yavanofamba kuenda kuchikoro.
Panoda kuita masatellite schools pangavawo panongokwanisa kuti pavakwe mudhuri umwe chete umwe wacho wakakumwa pakawanda panovakwa mudhuri umwe chete woita masatellites anenge ari connected kune chimwe chikoro chinga wacho 6 kilometers away asi zvichikwanisa kuti vana vari paECD vakwanise kuti vaite ECD yavo mune zvakanaka.
Panyaya yekuti pane varayiridzi vanokwanira nyika here vazhowo vanoti hurumende inofanirwa kupinza vamwe vadzidzisi zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000.
Tine varayiridzi vakadzidzira basa rovarayiridzi vakawanda zvikuru kwazvo muzimbabwe asi hurumende pari zvino yanga isingatori varayiridzi vakadzidzira basa tinotori ne 50,000 deficit asi kana tichida kuti tidzidzise vana mune zvakanaka hurumende inofanira kuwanikwa ichifila ma50,000 deficit yavo.
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana Ndoro vanoti vana vechikoro vanofanirwa kufamba mufambo usingadarike makiromita mashanu kuenda kuchikoro.
Tinotarisira kuti hapana mwana anofanirwa kunge achifamba kana 5 kilometers kuti asvike kuchikoro ndosaka tirikuvaka zvikoro zvakawanda.
Vandoro vanotiwo dzimba dzaive dzevarungu mumapurazi dzinofanirwa kunge zviri zvikoro kuti vana vasafamba mitinho yakareba kuenda kuchikoro uye hurumende iri mubishi kuvaka zvimwe zvikoro.
Hurumende iri kuvaka zvikoro zvakawanda kuitira kuti vana vasafamba makati rebei kana vachienda kuchikoro.
Hurumende yakatozivisa kare kuti haina varayiridzi vakakwana muzvikoro. Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Maguse vakaudza paramende mwedzi wapera kuti zvikoro zvese munyika zvina varayiridzi vakakwana. Gore rino chete Public Service Commission inonzi yakapiwa mari yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete. Dunhu reMashonaland Central ririmwe rematunhu akaonekwa kuti vana vakawanda havasi kupasa zvakanaka uye vanasikana vakawanda vari kubata pamuviri vasati vapedza magwaro epamusoro kana kuti secondary education. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.